girl is tanana. Mukona kakubati zirashisha. Tiri kujongwe kona.
Donzi Tanaka Leslie Mteka ndakatanga zvemangoma last year 2022.
Saka vabereki venyu vaitwa kuti mukoma pamakatanga zvemagitare.
Patikatanga namhomuzi wangu asingatombode, wangu asingafarire zvinhu zvaingofunga kuti ndezvechirombe-rombe. But manje vakatozoona kuti zviri kuita zvichitofamba muchinhu wetu kutoita tichitombotizikanwe mbicha.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
So far muchinhoika. Ya tambotigadzirei zita zvezvinani. Vanhu vari kutambira, vanenge vanzwawo masongs, vamwe vari kuapprecieta, hapazoshayiwo vamwe vanenge vachingoti mukomana ari kuimba doko. Zvinenge zviri kuita zvezvinani,
tinochingokusha. Matambudziko amunosangana nawo muchigemu ichi ndeapi?
Machallenges atiri kusangana nawo ndeyekuti tioshaya vanhu vanotipushira mawetu, vanhu vanotiisa pamasocial media platforms avo, vanhu vanotipo exposure yekuti timbowana kuperfomawo kune mashows avanenge vachiita kana kuendawo kumabig studios yekuti tinokasira kuonekwawo kusport kwatalent nemari dzemavideos kunyanya. Hapa mari apa pakaipa, tirikukundikana sevanhu vachangokurawo. Vazhinji vedu hatina mabasa. For example, inini ndipori pamba, saka kuti ndizonzi ndaunganidza mari yevhidhiyo yei panenge pakaipa.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kundiwana vanondibata pa Facebook. It's Tanaka Leslie. Pa WhatsApp namba i 0782908500 ndozvese nemakoro. Pa YouTube vanonosecha panonzi Swedmax Fit, SUEDE Max MAX.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Then mashoko kuvatsigiri vedu tinongotiwo tinotenda, tinonyatsoshowa appreciation, tinoshowa love kuona notitsigira. Ngavaramba vachititsigira tichihopa kuti Mwari anotitungamirira kuti tiite music inonyatsosvika kure. Tigosvikawo kwacho kunonzi kumusoro hakusvikwe nevanhu vanenge vasingatarisirwe kunzi avava vacharamba vakangodaro vanenge vachingoimba muchino uyu. Tosvikawo kuri kusvika vamwe, ko tese takangofanana tiri vanhu. Saka kana Mwari vakambovaitirawo, isusu tinopindawo.
Baby, ndino tenda, wakandivisa mufu, mandanga ndakadiba. Aiwa wakandivisa iwewe, rudo wakatori praktisa iwewe. Bauri ndakatotipisa, ende yandizo mufanika, mamero toto majimisa, isu wabambo timkwanisa.
Bye. chokwadi bebi uriko.